Moshe,
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 Cindy,
Moshe, Favada, Vali guta una shavada, Atentiwe, wandada, Unondizora kunge maragada, Diwe mayumeni,
Favada, Vali guta una shavada, Diwe wandada, I'm gonna love you nonstop, Diwe mayumeni.
Kana guda munu chiri chitema Dise njema Ayo wanda chema Ano ndiparisa niye kufema Huya mudi sungene mosha 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 ye guda munu wangu Yaya erudo ondo 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 Wangwe vajwa maifarenga wani Asisha chinja makuti injani Muno dandi deani Ngawa jidongo nditoraja Wano ndivarira imomo mchizadira Pano banjiga ndiwe wanino garira Ndiwe mayume ndofara uine Nijimunu yangu jandino ralira Kana kukuda iri crime Michiri nchano spenda mazi time There's nothing really matters in this world Kana usineni Bebe I love you Maria kakubiza bande yangu mbavu Nakaweka bezi toshi hitira guavu Angoda kukutora toshi dira mavu Huya mudi sungene mosha 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 ye guda munu wangu Yaya erudo ondo 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 ye guda munu wangu
Takatanga kisina chateva nacho Usina chekundipa kunze kwerudo Asisa matenga wakavura mado Chikabudirira kunze kwerudo Machataura vane godo Pasingade kuona pane mufaro Asini ndigere ndine chivimbo, ndine chivimbo Chivi ndiche, kusia iwe, tingazo vei, pasina iwe Chivi ndiche, kusia iwe, chiri mwacheru docha kamere rapa uri
Kuya mudi sungene mosha, mosha, mosha ye guda munu wangu
Nyala erudo ihondo
Shavada, atentiwe wandada Unondizora kunge maragada Diwe mayumeni
Havada, marikutaura shavada Diwe wandada I'm gonna love you nonstop Diwe mayumeni Hoye mudisungene mosha
Mosha
Mosha yekuda
Hondo,
Hondo,
Hondo, ye guda munu wangu
Huya mudi sungene mosha,
mosha,
mosha
ye guda munu wangu
Yaya erudo,
Hondo
Alive.